Vegrisio varimira chibagi nedongere vagari vekuchisumbanje pasi zvekuti kutaura kuno vane urongwa hwekurimira rakawandisa asi vanga varimira saizvechazvo zvazotadza kuramba zvichienderera mberi nekuti varimi vazhinji vazosimudza musoro vachishinesana nekambani kuti maakurimira sei zvinhu zvedu nguva yekurima yapfuura uye yaakunguva yekukohwa.
Vaita izvi ndiani?
Ikambani yegirisi vachishandisa matractor avo. Tingati pari zvino gore rino mvura yanga iri kunaya zvakanaka, saka varimi vatomesana nemavhiki maviri ekukohwa ndopazvaitika. Zvekuti zvinhu zviri kushungurudza vagari kuti seiko zvaitika, nekuti zvinoratidza kuti ukama hwagara huripo pakati pegirisio nevagari hauna kumira zvakanaka, nekuti hapana kutaurirana, hapana kunzwisisana. Saka mibvunzo mikuru ndeyekuti seiko zvaitika munguva yekukohwa yaakukwana. Zvinoratidzakatiri hutsinye.
Ndo zvatoda kuziva chii chaitika apa.
Hatingangoti pane matatata magara angoripo atove nemakore anoraudzira 89 kana tingangoti akasvika dekedhi, yekuti pane muganhu iri kunoita kuti muganhu wevagari negreenfield inoteerera papi, uye ukama hwegreenfield nevagari panyaya dzeminda huri kufamba sei. Saka zvaitika izvi ndechimwe chezvinhu zviri kuratidza kuti kunzwisana nekutaurirana hakusi kufamba zvakanaka.
Chibage nedonje zvese zvarimirwa kure.
Zvarimirwa pasi kutorima nematractor vachiri zvipfutsira pasi, zvokuti ivo varidzi veminda idzi kunyange vamhanya mhanya kuda kunonhonga zvarimirwa izvi hapana chiri kubuda, nekuti chibage changa chakosara nevhiki chete chichikokorwa, donje racho ranga ratove nemabhora raakuchena. Saka zvinhu zvinoshungurudza nekuti vese vanga vachiona zvichiitika izvi vanoona kambani iri yaine hutsinye, nekuti kunyange kwazvinoitikawo kune dzimwe nzira nyika asinati kumatauni kutinongozva tive municipality mapurisa aya kana vanhu vakarima vasingafaniri kunge vachirima vanopihwa mukana wekuti vabvise zvinhu zvavo kana kuudzwa kuti dai maita mavhiki maviri kana pano nepapo, asi kambani haina kunge yazviita izvozvo. Ndopatiri kushungurudzikana.
Makamboendesa nyaya iyi here kumapurisa kana kuti kwazvo?
Iyi nyaya yeukama hwekambani yegreenfield nevagari haisi itsva, vazhinji vagara chiziva kuti vane makore anoraudzira 8 zvichingotaura nezvayo. Tingati madzimambo edu kunza kuna Chief Garahwa mapurisa aipachisumbanje inyaya yanga yaenda kumatare magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, iyaya vanomirira inyaya yakaendeswa kuparliament portfolio committee yeyuth indigenous union economic empowerment, uyezve pari zvino kutaura kudai inyaya iri mumaoko ecommittee yeparliament yeland. Kambani yaramba ichiregedzwa ichingoita mapiro ayo munharaunda ine vagari vane kodzero vane hurumende. Tichishaya kuti hurumende inoregedza sei kambani ichiita zvakadai hutsinye kuvagari.
Saka pari zvino pazvaitika nhasi izvi mambotumira shoko here kuhurumende, kumapurisa?
Sekutitaura kwatiri kuita kuno iyi ndiyo imwe yenzira dzekuti vazhinji vateerere, nekuti vanogara vachiteerera chirongwa chenyu che-27. Asi isusu seveku-Platform for Youth Development Trust taudza mapurisa nyaya iyi, taudza vekotiko, nekuti vazhinji varimirwa pasi ava vanhu vanopihwa mbeu nehurumende yedonje, mbeu nehurumende yechibatsi pai yatiri presidential scheme. Saka vekotiko pachecheche inyaya yacho mumaoko avo ezviri kubatsirana kuti tiite quantify kuti zvarimirwa pasi izvi zvinokwanisa kuita marii. Asi hazvizvo zvega zvatari pamhanyisa zvenyaya iyi kuparliament portfolio committee yavadhirajena yagara iri kubatsiridza nyaya idzi kuti zvibude pachena. Tamhandara zvenyaya iyi kulands commission